MCAZ yakapa mvumo yekuti mishonga inoti Sinopharm ne Sinovac yekuChina, Covaxin yekuIndia ne Sputnik V yekuRussia ishandiswe zvechimbi-chimbi munyika kudzivirira kupararira kweCovid-19. Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota neZuro Manheru, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vakati makambani nemasangano akazvimirira anokwanisa kutenga mishonga iyi chete mushure mokunge apiwa mvumo nebazi rezveutano. Kana awana mvumo, vanozoisa mari muhomwe yehurumende yeNational Vaccine Procurement Fund iyo inozovatengera mishonga. Amai Mutsvangwa vanoti kana mishonga ichinge yauya munyika ichachengetwa kucentral stores senzira yekuona kuti zvese zvinodiwa pakuchengetedzwa mishonga iyi zvatevedzwa. Vanotiwo mishonga iyi ichaendeswa kumakambani nezvipatara zvakazvimirira yakachengetedzwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Amai Mutsvangwa vati vakadzidziswa basa ndivo vachabaya vanhu nhomba zvichiongororwa nebazi rezveutano. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti danho rekuti kutengwa kwemishonga kutungamirirwe nehurumende rakanaka uye richadzivirira chitsotsi nezvimwe zvinogona kuitika kana makambani akaregwa achitenga mishonga iyi ega. Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vati paigona kuita dambudziko rekuti mishonga iyi yaizodhuriswa zvakanyanya.
We think kuti danho rakatorwa rekuti zvinhu zvinge zvichiitwa through government nezvekuti tiongorore kuti zvinhu zviri kuitwa nemazvo here, nekuti takaona pakavhurirwa futi tikatarisa example ye pakatorwa matest eCovid ange achiitwa kuprivate. Pakaita dambudziko rekuti pakatanga kubikwa maresults vanhu vachipiwa macertificate asiriwo. Saka zvinhu zvinogona kuitika pavaccine tikangoti munhu wese ada angonge achitenga vaccine. Vamwe vanogona kutenga vaccine risiriro kana kuti kutenga risashande kana kuti kutadza kurichengetedza nemazvo. Zvinogona kuti padambudziko.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano remachiremba akazvimirira reMedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, avo vati hurumende iri kuedza kuderedza dambudziko rekutengeswa kwemishonga yemanyepo.
Dambudziko rinoitika ndorekuti kune matsotsi izve akamirira desperation yevanhu iyoyo, yekuti anogona kutotamba achiti ndakatoimpota mushonga wavo ndega kubva kuRussia, kubva kuChina, kana kubva kuBritain, kana kubva kuEurope, iye achisharidzira zvake kuti aiwa mushonga wenhema wakakugadzirwa pasemuti, asi anenge atorowa vanhu mari vakawanda votobayirwa vanhu.
Mishonga iyi inonzi haidi kuchengetwa panotonhora zvakanyanya semimwe mishonga iri kushandiswa kune dzimwe nyika. Kunyange zvakadaro, Dr. Matara vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira hurumende kuti ipe mvumo kune mimwe mishonga uye vati panofanira kujekeswa pakutengeswa kwemishonga iyi.
Tinenge tava kukurudzira manje kuti pange pava netransparency panyaya yekuchengetedzwa kwemari dzinenge dzaiswa nevanhu. Nekuti takabonzwa pakaitwa nyaya dzekutengwa kwemaPPE pakamboita dambudziko rekubiwa kwemari. Saka ndo zvimwe zvatinenge tava kuda kuti tione kuti zvinge zvichiitwa zviripi, mari dzevanhu dzinge dzichichengetedzeka. Vanhu vasazoti vaisa mari dzavo kuhurumende kuti mavaccines vamawane vozotadza kumawana kana vachinge vava kuda kupa vanhu vavo.
China yakapa Zimbabwe zvibhodhoro zviuru mazana mana zvenhomba yeSinopharm uye zvimwe zviuru mazana maviri zvatova munyika uye ndizvo zviri kushandiswa kubaya vashandi veutano nevamwe. Russia yakapawo Zimbabwe zvibhodhoro zviuru makumi maviri zveSputnik V, kwozotiwo India yakapa Zimbabwe zvibhodhoro zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemushonga weCovaxin. Kusvika nezuro, Zimbabwe yange yabaya nhomba vanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matanhatu nemumwe 35,761. Mune imwewo nyaya, dare ramagistrate nhasi rabhadharisa imwe nhengo yeMDC Alliance netsaimarova zviuru gumi nezvishanu zvemadhora emuno semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa. Muzvare Marova vange vakavharirwa kujere reChikurubhi mushure mekusungwa nechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekufamba famba zvisina mwero padare ramagistrate reRotenrow. Muzvare Marowa vachadzoka kudare musi wa23 Gurume. Mune imwewo nyaya, mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joanna Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vacharara mutirongo nhasi zvekare mushure mekunge mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guuriro vati vachatura mutongo wavo mangwana pachikumbiro chevaviri ava chokuti vatongwe vachibva kumba. Vaviri ava vakasungwa nechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekuita musangano nevatori venhau padare panguva yenational lockdown. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.